very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 19th, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Chris Gande.
And tonight on Live Talk, we are going to talk about the shortage of medical drugs, especially surgical anesthetics that has hit Harare Hospital and other referral hospitals throughout the country.
To join our discussion, send a text message to 1202-465-0318 or go to www.voashona.com or www.voandebele.com and www.voazimbabwe.com.
We are also broadcasting on our 909 AM 6065 and also 15460 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the critical shortage of medical drugs following a memorandum from the Health Ministry entitled Suspension of Elective List Drug Shortage.
The circular lists the drugs that have run out and adds that all surgeries have been suspended for the time being, and only maternity and intensive care unit or ICU will be done.
And according to the memorandum, the situation will be reviewed next week as authorities are busy trying to replenish the stocks.
There was a deterioration of infrastructure, lack of investment, poor remuneration of health workers, shortage of essential supplies and commodities that led to the near collapse of the health sector in late 2008 and early 2009. The situation slightly improved during the government of national unity in 2009, but now the situation has further deteriorated.
And a few months ago, some hospital outpatient wards in Harare and Bulawayo were closed due to the shortage of drugs and a pay dispute between junior doctors and the government. Wonguka ama wadiwa nasi tlauti tinge tichitarisa neguta uranezwe mamiru waka itazwe ni mchipatara. Matiri kunzgu waguti vama wanu waguti waka enda. Kuna mishonga kana atinga itaya ma pain killers. Nekudaro pa kunzi pambo miskwe kuvya vanu kana kuti ma operations aninga jifungu waguti ana kukosha. Nekudaro zaakuita kandezo kuti vanu waku operate kwa kana kufi kwa ndevaya. Vaninga washida kutovi wakana kuoperate kwa chiripo ripocho. Tingatibaya vanenge vapinda munjodzi nevamwe nevamwe asi vaye vanenge vachimbonzi mozo yamwe dzinouya kuti tikuviyei vari kumbonzi chimbomirai nekuti mishonga hakuna uye tirikunzwawo kuti zvina zvina kubira zvakanaka muzvipatara nekuti vana chiremba navana mukoti havasi kufarawo nemari dzavari kupiwa dzavanoti ishoma. Chris.
Yebo kambe Blessing, balaleli lamhlanje sixoxake ngodaba lokusilela kwemithi ikakhulu le esetshenziswayo nxa umuntu ehlinzwa lokho kuthiwa i-operation ngesilungu. Kuthiwa ke hayi kubi kabi kakhulu sekuze kwathunyezwa le ncwadi evela ku gatsha lwezempilakahle impilakahle besithi bona hayi sebemile ukuhlinza osekusele kuphela ukuthi bahlinze labo ababe belobuhlungu obibangelwa ikakhulu zingozi zemgwaqweni kumbe labana ababe beletha. Blessing.
Wonguka hama wadiwa makasununguka kuti munge muchiti fonera nekuti nyaya dzezveutano dzakakosha uye ikodzero yemunhu kuti anga achikwanisa kuti akaenda ku chipatara anga achirapwa ne kwete zvakuitika zvekuti tirikunzwa kuti vaya vane zvirwere zvegomarara Chris vane zvirwere zvakaita sana cancer varungoenda kana vaenda wakuda inonzi chemotherapy mapiritsi vanenge vachinwa kuti unaye kurikunzi mapiritsi waya haako nekudaro unofanira kunge uchienda kunotenga ne mari yako mapiritsi acho anenge anodhura dzimwe nguva kusvika pamadhora angasvike zana nematanhatu pasession imwe chete kana kuti kuma600 pasession pamwe unenge uchida matatu kazhinji mari yacho inogona kunge yakusvika kuma 3000 5000 kuti ngochirapwa asi vanhu vakawanda vana mari idzodzo nekudaro varingonzi dzokerai kumba zvinozoita kuti vanhu varasikirwe neupenyu nezvinhu zvinokwanisa kuti vanokwanisa kunge vachirapwa Chris.
Blessing hai umumoka umanga kahle sibili kwezempila kahle siyezwa kuthiwa kwendaweni eziningi sokwenzakala ukubana nxa usithi uyelatshwa kumele uzithengele okunye okusetshenziswayo okugoqela lona igazi eliphiwa ngabantu kungelambadalo kodwa hayi yonke into sithengiswa Blessing ufuna ukuya ukuthi uyenziwa kumbe ioperation sokuqale uyethenga lokho okufunakalayo kumbe lokho abathi infusion eyokufaka igazi leyana uyathenga konke uyazithengela into kathi ingayaziwa ngensuku zakudala abantu babesiya isibhedlela ufike usiyelatshwa ungelakho konke lokho okusokutsho kona phela ukuthi nxa ungelamali kutsho ukuthi hayi impilo yakho isengozini Blessing.
Onguka hama wadiwa sezviri kutaurwa naChris apo imwe nyaya iri kunetsa ndeyekuti vaya vanenge varasikirwa neropa vari kunzi vange vachiritenga nekuti kuchipatara hakuna iroro paracho iroro vanhu ukaenda chero chawaitwa munenge makunzi mhanya yekufamasi munotenga mishonga asi kune vamwe nenyaya yavo yakaita mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi Chris zviri kubuda pachena kuti havasi vese vanokwanisa kunge vachitenga mishonga muzvipatara vazhinji vanenge vachida kutobatsirwawo asi ukanzi ina unotenga mishonga zvinenge zviri kuti netsei nemugovera ndakataurawo navaitai Rusike vecommunity working group vachitaura ivo kuti zvimwe zvaakunetsa kumaruwa ndezvekuti nenyaya yekuti ukaenda kunenge kusina mushonga wozoenda unotenga kana kuti ukagara muchipatara usina mari vamwe vaakutengeserwa mombe zvikochikari nezvimwe nekuti vanenge vatadza kubhadhara mari dzezvipatara I was talking to Mr. Itai Rusike, the director of the community working group on health, and he was alluding to the fact that people, you know, going to seek for treatment is now a luxury to most people. They are not going there because if they go and they cannot pay their hospital bills, they are losing their properties to authorities. You know, they will come and seize their properties. Being donkeys, cattle, or anything, because they would have failed to settle the hospital bills. So he says it's very dangerous because people are simply not going to seek for medical treatment, you know. And once this happens and you go at a later stage, sometimes, you know, it will be too late. And he was urging the government in its budget. I think that is where the other problem is, that when it comes to the budget, most of the money, you know, not only in Zimbabwe, but in most African states, it's put in defense. Mm-hmm. You know, the defense budget is huge. Mm-hmm. You look at health and education, there's nothing. So yeah. I think maybe as per the Abuja declaration that said that at least 15% of all the money in the budget must go to health. If the African countries adhere to that, maybe that might actually help, Chris.
You know, the situation is really bad. I know of some cases where people have been, the patients have been detained because they don't have money. In fact, I know of a number of women, expecting women, who were detained even after giving birth because they don't have the money to pay for the services. That's how bad it is. It's almost like kidnapping, you know.
Of course, we are having problems with our lines, but please just keep trying. Of course, this is Studio 7 Live Talk, and tonight on Live Talk, we are talking about the critical shortage of drugs in the country's hospital, and this has actually led to some major referral hospitals like Harare Hospital suspending operations that they think are not in the category of what can be classified as an emergency. But this only shows that the crisis in the country's health delivery system is worsening. And I think health experts, Chris, will tell you that most of the money, you know, the drugs and everything, it comes actually from donors. The government is not investing much when it comes to the health delivery system. And sometimes people are told to pay. But unemployment is at 90%. And, you know, this becomes a bit problematic. So what it also means is that people are not able to pay taxes, you know, that the government can otherwise use actually to offset some of those problems. I think we have our first caller in Harare. Vahumba makadi. Aiwa, tiripo vahumba. Murikuona sei mamiriro akaita zvinhu kuzvipatara. Uye mune experience here, pane zvimwe zvamakamboonawo here?
Mukomo wangu handidi kukunyeperai, ndoda kuti ndikutaurire chokwadi chiri kuitika paground. Inini ndine muenzaniso wababa vangu, inini vakarwara ni cancer inonzi prostate yai. Raiti taenda pagomo hospital ava, takasvika zvakanzi mishini iri down. Iri down kudaro, ndobva watipa date rekuti mozouya kuoperation 6 months away. Ane muri wani. Ndobva tabva ipapo, ndobva tazoenda kunonzi kukaranda hospital ukoko. It's not a government hospital, it's maybe a mission hospital. Takaona kuti maservices avakati provider ikoko akanga atori far much better than muHarare matakabva isusu matinogara. Saka ndobva vakatofa vasina treatment mubaba wangu ndinotochitarisira kuti hurumende yamugabe ndiyo inokonzeresa zvese izvozvo. Unoona kuti mari dzese dzinobiwa macorruption anenge achiitika ma15 billion esakabiwayo, idzodzo mari idzodzo dzinofanira kunosubsidiza mishonga inofanira kutengwa kunze kwenyika. Handiti zvipatara zvoita mushonga, zvipatara vanhu voriga kuenda kustrike, voriga kuti izvete izvezvi. Saka ivo kana vachipi corruption, tiri kukontrola corruption, vachingosiya zvichiitika hazvina zvazvinotibatsira, zvizvo hama dzedu dziri kufa. Ndoda kukutaurira chokwadi kuti wawana munhu anosapota musangano weZANU PF asati arwara. Gore raanorwara akaenda pagomo kana kuti paparira nyatwa, haasi futi akada kuona chinonzi ZANU PF. Wozi vanhu vari kufa uri pachiwa akamira so. Manesi achiti tiri pagoslow, munhu achifa munhu achiti ari pagoslow kana nemiwe. It's like total example now. Tine South Africa iri padhuze nesaa. South Africa vari kupa maservices avo kuzvipatara isi free. Izvozvo vamwe vakarwara vane access e transport, vanokwira voenda kuzvipatara vanorapa. Nekuti hurumende iriko inosubsidiza mishonga. Toziva kuti mishonga inoda kutengwa, but kana maagents aya akaita sana USAID nechichi vanhu madonors aya havazokwanisa zvese. Saka isusu takashira takati ngavachiita zvese, even now kutaura kwatiri kutoita kunoku mvura chaiyo hatina. Handiri muriwani. Kushayika kwemvura kunotisiga zvirwere. Takarwara tienda kuchipatara hapana mushonga. Saka vanoda kuti tiite sei right?
Asika hurumende iri kuti zviri kukonzerwa nezvirango nai vahumba.
Zvirango zvipi zviri kukonzerwa nai mukomo wangu? Pakabiwa 15 billion panga pane zvirango zvipi zvacho?
Saka
inzwai mukomo wangu, tinotaura chokwadi chisingaputse ukama. Right, ivo vari kuti zvirango handiti zvakatumirwa zviderai vanotaura iyayo. Handiti zviderai yakaiswa yakavapo ichirestricta kutengeswa kwemadiamonds kunze kwenyika. Handiti ndizvozvo. Right, madiamonds obva acherwa kubva pakatanga kucherwa up to now. Zvirango zviriko zveupfumi zvinorambidza madiamonds dzatengeswa kunze kwenyika. Madiamonds acho ari kupi iwayo? Acho airambidwa acho ari kupi? Kana uchitora nyaya yezvirango, bhozi zvidera zvirango ka handizi. Saka anofanira kunge aripo madiamonds acho, tinofanira kuaona kuti isusu takatemerwa zvirango zvekutemesa madiamonds kunze kwenyika. Saka taichera madiamonds aya ari apa ya takarambidzwa kutengesa, toshaona kanyika yacho uno dzoshowa madiamonds aripo nenyaya yekuda kwezvirango. Hapana zvirango, vanhu vari kungohanda. Management inini daindanga ndirini mutungamiriri wenyika zvandaita, ndaifaya maministers ese ndoisa vanhu vombesa vanyowani vanoziva basa. Kwete ministry one obva kuna dzaministry oiswa kune iyena dzaministry oiswa kune dzana ministry. Munhu achiita the same mistake, munoramba achingotenderwa. Zvakafanana for example, ndokupa example ya David Parire Nyata. Munhu anita former terms ari kuhealth sector. Healthy sector ichiparara vachingoti ngara mbari kuti hakuna mumwe here minister anokwanisa here kuuya kuhealth sector omboitiwo kuti hapana here change inoiti. Zvinongoda common sense mukomo wangu. Kunoku kuZimbabwe kunoku wakarwara kufa, hakuna chimwe chaona uchienda kuchipatara uzoti kunofa. Vane mari fine vanoenda kuna West End neinei, but irinawo chipatara. Please, kana pane vanhu vari kunzwa nyaya yandiri kutaura iyi, ngavagadzirise mahealth sector. Yes, yes, Victor. Victor, when you get to Wendy, you know, and in Asia. Then I in the end of Spatara, Lagadi, right now at the country we operate. And the innocent rewards are day and night. In the end of South Africa, maybe in the end when they attend South Africa, and within 2 weeks, in the thing that will process is at Obo. But now in Zimbabwe, we are dying because of this in Mugabe. I don't know the inland moving, but the corruption, in Gaipe, my clinics, even what I end up on a mirror for Chunu, one want to pay up the wrong mirror.
I want to know. Chris, you heard from Mr. Humba the harrowing story. He says his father had prostate cancer, but he could not get any treatment in government hospitals, and he says he has hernia. Unfortunately, the doctor said there is nothing that they can do. So he says the only option for most Zimbabweans is to go to South Africa, but unfortunately it's expensive, you know.
Oh, that's sad blessing. We have another caller, Silo Andrew, also Johannesburg. Kunjani Andrew?
Ngiyaphila njani nani?
Siyaphila. Mbani ibizo igama lonke lesibo?
Mina ngu Andrew Zaba.
Oh, Zaba.
Yebo.
Hayi, siyathaba ukuba lawe emoyeni mnumzana Zaba.
Yebo, hayi la ngiyajabula ukungena kuhlelo.
Ye, ungasipha imbono yakho.
Yebo, hayi mina imbono yami ukuthi masikhuluma ngalezi zindaba isuka zingene kakhulu kupolitics. Sokungani sithanda ukukhuluma ngepolitics kakhulu. Kube kathi uhlelo lwamhlango lempila kahle olukhuluma ngoku abantu why bengatholi noma imithi efanele ngasematheater. Yikho lapha sibone ngathi okufanele kuyenzakale kahle kahle ugatha lwezempila kahle yena obona ngezempilo kahle uyazi ngakho lokho. Sibone ngathi priority number one kufanele ukuthi kube yimpilo ngoba laye enje umkhokheli wethu umayigula ugijimisa impilo kakhulu siyake size ihambe siyendaweni ezisize. Abadala bethu laba belatshwa ngaphandle kwamazwe kodwa thina ethe silatshwa phakathi kwelizwe. So amboni ukuthi bayasinakakela laba bantu asazi, kodwa nxa kungabe kulo muntu wezanpf yakha agule adlule kuze nezo zibhedlela amatheatre nalawo engxa ngabe bayakulungisa. Ngiyabonga baba, kodwa ke bengingathandi ukuthi ngikhuluma amazwi anjalo kungenxa yobuhlungu bokudlula kwabantu ababuya kathana abantu. Phela izihlobo zethu siyazifuna zonke ezihambayo laphana zifika zidlule. Khangela kathesi ukuthi bangaphi into abazikhulumayo khona ngale tiyene kakhulu ngabe imali zakhona zonke zifakwa kwezempila. Impila kahle lemfundo yinto ezibalulekileyo emhlabeni baba.
Hayi, sibongile kakhulu ube lela ngelihle lobusuku obuhle mnumzana Zaba.
Ngiyabonga kanti.
Yebo. Blessing, you know, Mr. Zaba, they is talking about, first of all, he says, you know, it's unfortunate that, you know, this is a health issue, it's a health topic, but, you know, it's unfortunate that politics always creeps in. And then he says at the same time, you know, it's unfortunate that those people with money, the politicians, are going out of the country whenever they don't feel well. So he says, you know, he's not a hard-hearted person, but he wishes someone senior would maybe face, you know, some difficulties, and then maybe that would force them to improve the health situation in the country.
Chris, I think we are now being joined by Dr. Evans Mastara of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Dr. Mastara, good evening.
Good evening. How are you?
We are doing great, and thanks for joining us.
Thanks, man. Thanks for hosting us.
Chris, maybe you can...
Yes, Dr. Mastara, how are you? It's Chris Gande.
Hi, Chris. How are you? I'm great, man. Thanks.
Okay, thank you so much. First of all, would you give us a situation of how bad the situation is? Because from what we are gathering, there is a shortage mostly of anesthetics. Can you give us a broader picture?
Yes, there was a circular which was sent on the 16th by the head of the anesthetic department, communicating that they were suspending elective surgeries because of shortages of drugs which are pethidine, morphine, and adrenaline. These drugs are used post-operatively to treat pain. So they're saying it's not in the interest of patients to do those operations while we are not sure about pain control and resuscitation.
Mm. Yeah, before we even go any further, would you explain to us what elective surgery is?
Okay, so elective surgery is a non-emergency surgical procedure. An example I would give, say, a woman who has a breast lump which is suspected to be cancer or confirmed to be cancer and requires to have a surgery to remove that cancerous lump from her body. That would be classified as an elective surgery. It's not immediately life-threatening, although, you see, we would want to have the surgery as soon as possible, since every day that you have that cancer in your body, reducing your survival chances. So it's an elective surgery basically would be something that is not immediately life-threatening.
Mm-hmm. And, I mean, talking about the drug shortages, I mean, if the hospital does not even have painkillers, Dr. Mastara, what else is still there? You know, is there any reason to keep them open anymore?
I think what the consultants are doing is trying to make the best out of a bad situation. I think obviously for some reasons they have to keep the hospitals open so that the public can still have confidence and they can kind of conceal their failure. But if you manage to get that circular, it's actually mentioning that even antibiotics are not there. So I think it's a dire situation. You can't have a hospital without antibiotics, since most of the ailments are caused by bugs, which would require antibiotics for them to be rectified.
Yes, Dr. Mastara, I see from the memorandum that the situation will be reviewed. I think they say next week or midweek this week. Do you see any improvement in the next few days?
Maybe they are running around to get the funding, but the thing is, you see, most of these drugs they are mentioning, they are found in pharmaceutical companies all over town. The issue is to do with resources. Maybe as it is, Harare Central Hospital is broke and they have no money. According to some inside information, they were saying the government last disbursed money to the government hospitals sometime last year. So they're operating on a shoestring budget, really.
Thank you, Dr. Mastara. Please do stay on the line. Regatiende ku South Africa, kunam koma muka. Magadi.
No, Farah, I'm Magadi.
Ndiwa muka, here kana kuti muka.
Ndiwa vaya wa muka.
Wa muka, okay. Magadi wa muka.
Ndinofara hangu makadini mukoma blessing.
Aiwa tiri nani nyaya iri mudariro mainzwa iva muka anzi hakuna mushonga kana painkillers zvai.
Zvinhu zvinodo ndi hachitingoti ini handinyanya hangu kuvhundutswa nazvo nokuti zvongorati zvangogara zvangu vapachena kuti wagwara unongobuda kushe kana bona pavakabatsirwa vakanobatsirwa vovhu kunje uku. Zvongoratidza kuti zvinhu zvavo zvisina kumira zvakanaka munyika. Zvino zvangosaravo kunesu vasina zvunhu to hamene kuti torarama sei
tochera miti yorudzi hatizivi tichinda zveku ku ndisho kuti toenda kupi chaiko nokuti tichindi tiuye ku South Africa kunodhura kuMozambique kwacho hakumbonzwisiri kuti kuri kugona kubatsirikawo here kana kuti kwete zvino asi hurumende yedu ndo inonyanya kuhlisa zvairi kuita nokuti unowana vachinyati yoku kukoshesa zvinhu zvisingafanirwi kukoshesewa kuratidzira kunorunyararo kwavo kuchingofanirwa kungosiyiwa kwakadero kwete kuti vonotenga mazvombo zvokunokuwedzera mapurisa kuti varwisane nevanhu vanhu vakuvara ivavo vanonoratwa kupi hazvina kungozvigadzirira matambudziko kunoitwa nehurumende yedu vanosunga vanhu vanoendesa kumatare mari inoshanda ikoko yanga ifungwa kushanda kuiti kuministry of health nokuti ndokuno upenyu ndokufungwa kukoshesiwa zvino unoona kuti negurukota redu rohutano rinenge ndunga handizivi kuti chii chinomboitika kuti dai vakasarudzawo havomwe chero muovheti hake hasina zvaanoziva nekuti hazvidiboni musiyano uripo nokuti munhu wakangodzidzira puti nemunhu wakadzidzira kudhokotera hamboratidzi kuti wakadzidzira kudhokotera kana iye zvizvi minister of finance kana achibhabhajeti rake kuti wakamboisawo here kana kobiri kuministry of health kana zvinhu zvakamira seizvozvo zvinhu zvinode kuti tisaine handitombonzwisisi kuti shuwa ichiri nyika chaiyo chaiyo here iyi kana during smith haina mbogara yaparara sezvizvi yodzokera ku2008 hama dzedu kwadzakaparara nekorera dzikaparara dzimwe nekushaya mishonga muzvipatara nezvibere zvisiri zvekorera zvefuti azvinhu zvinofisa izvi baba
aiwa tinotenda zvikuru wamhuka nekupinda muchirongwa chedu
hai ndizvoi mukoma
tinotenda you heard there from Mr. Muka. He's saying that too many misplaced priorities by the government, and this is resulting in this crisis in the health sector. And he fears that Zimbabwe is slowly sliding into the 2008. You remember that era, when some hospitals were closed for quite some time. Tombo enda ku Namibia, kuna vadube. Vadube magadi.
Tinofara magadi vajonga.
Ndimukoma Blessing vajonga vari kuya muswe chitatu padiaspora forum.
Mukoma Blessing vakadiko.
Haiwa isu tiri nani zvedu. Vadhube tipewo pfungwa dzenyu. Hanzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuzvipatara uko.
Zvinhu zvingashamisa hazvo plus zvinorwadza chaizvo. Munoona ndosaka vanhu vachidemonstrate. Mbavha idzi dzanyanya kuba maminista vaba uyo waiswa apa waba. No zvinenge zvinzi nevanhu hatichaiwa rorova vanhu ngoti nyange mapurisa vacho unoshaya kuti vanonorapwa kuteo ndizvozvoka mishonga yavakushaita zvinorwadza chaizvo mufundo
saka pangagadziriswe sei vadhube tisingati hedu vanhu vari imbavha
but chakaipa ngachitaurweka because tasai kuti iwo plus iwo uda kutonga kwavo kukara kutonga vanoramba vachitonga nyika ichisvika pakuparara kuzvakadai so kuti zviite sei vanhu vaakufa vanhu vaakotaiwo vaakuuraya zvinobatsira chii manje
vari kutika zviri kukonzerwa nezvirango
zvirango zvipiko pane mumwe muteerera aimbotaura zvema15 biriyoni zvemangoda kuba ngoda chirango here waba ngoda waba chibage waba dhizeri wadii zvirango zvipi manje nofa zvinorwadza mufunge vanhu vari kufa zvekuti ezvesu wakaenda kakumahospital kuri kutsiririsa hakuna chiriko zvino zvinotaurwa kazvitori nani hakuna hakuna chiriko nyange iyo manesi acho ari kufa nenzara hapana kana chavari kumboona
aiwa tinotenda zvikuru vadhube nekupinda muchirongwa chedu
maita basa mukuru murave zvakanaka
aiwa nemiwo tinotenda Chris, you heard there from our caller in Namibia, Mr. Dube. He's saying that, the problem in Zimbabwe is corruption. He says, the leadership is corrupt. And as a result, all the resources that might otherwise be used in the health delivery system are being abused. Chris.
Okay, we'll go back to Dr. Mastara. Dr. Mastara?
Yes.
Yeah, we see that this particular secular